kati namba yemadzimai yakapinda parliament kuende runo yakati wedzerwe nemadzimai yakapinda neproposal presentation asi kufunga kwangu madzimai achiri mashoma kuda nemhaka yekuti chimisha takachita tekutanga vari mapolitical parties vaititaurira kuti madzimai akawanda akanga akushaya mukana yekuti vabvema constituents nekuti nimi nezvigaro zvamakatengetedzerwa saka pamwe kana tichitarisa toda kuona kuti kuda chingava chidzidzo chekuti kana maelections anotevera ouya mukana wezvigaro zvinochengetedzwa zveproportional representation usadzivirire madzimai mikana kana vachida uye vachikwanisa kuti vakwikwidzewo kumaconstituency
muzvare kadema ungapinda itinzwa
tichita saparamendi tangobva kugadzwa iyi tinoona sokuti madzimai wangu akawedzera zvavo pama-660 anga akachengetedzerwa madzimai eproportional representation asi madzimai ma-6 emaconstituency akadzikira kubva pa-18% kuenda pa-14% ndofunga zvichingoyawo nekuteera zvekutaurwa naTeresa kuti vazhinji vakapiwa kunzi tibudai mumaconstituency muende palist saka sekuona kwangu panopera 2 terms dzakanzi ndizvo zvichange zvichiwanikwa proportional representation hapana kuwedzera kunenge kwaita madzimai muparliament nekuti pazvinongobviswa tichabva taona kuti percentage yevari kumaconstituency inenge yangoramba yakadzikira sezvayakatoita mu-8th parliament iyi chechipiri kwandiri ndinoona sokuti representation yemadzimai akapinda haina kunyatsorakidza zvakaita society yedu tine madzimai ane mitezo isina kuringana tine madzimai echidiki tine madzimai echikuru tine madzimai ari kune mamwe masectors vanhu 60 vakapinda navai hazvisi representative chimwe chiri kubva pakuti isusu seMDC tiri kuti election iyi haina kufambiswa zvakanaka tingati ielection yakabiwa zvekuti mamwe madzimai anga akatarisirwa kuti anokwanisa kuti apinde ipapa achimiririra mamwe mapoka esociety andiri kutaura iwayo haana kuzokwanisa kunge achipinda
todzoka kwamuri muzvare mugadza mamwewo madzimai anga achiti kana vachida kuzoti vapinde musarudzo dzingava dzemaprimary kana dzimwewo sarudzo vanenge vanga vasinawo mari pangagadziriswa sei ipapa
ndinofunga nyaya yekushayikwa kwemari kana kuti zvinobatsira kuti vanhu vacampaign zvinhu zvagara zvichingozikanwa kuti zvinonetsa mapolitical party chinhu chikuru chandinoona ndechekuti ini ndinofunga kuti nyaya yekugadziriswa kwemari ibasa rekuti mapolitical party pachavo vazvipire kuti kana tati takuda kuenda kuelection isusu sesebato chii chatiri kuzoita kuti tibatsire macandidates edu zvisinei kuti varume kana kuti madzimai asi kunyanya kuti vape mukana kumadzimai nekuvabetsera nokuti ndo vanosiyana nevanhurume pakuti vamwe wavo vanenge vasina kuwana mikana inenge yakaonekwa nevamwe vanhurume yekuti vakunde kukukidza ini ndinofunga kuti chimwe chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti kana tichitarisa chinonzi campaign tichigadzira kukambena election pamwe zvimwe tinonyanya kutarisa panyaya dzemari chaiyo yatobata maoko asi kune zvimwe zvinogona kuitwa zvinogona kubatsirawo kuti kana uri candidate vanhu vakuziva kuti uri kukwikwidza saka pamwe chimwe chinoda kuti chiitwe zvakare nemapolitical party kutanga kuongorora kuti ndedzipi dzimwe nzira dzisingadi mari yakawanda kana dzimwe nzira dzatingashandise kuti munhu ari kuda kukontesta muconstituency kana arikuda kukwikwidza muconstituency aonekwa kuti uyo munhu ari kuda kuita member of parliament
regai tidzoke kwamuri zvakare muzvare kademaonga mamwewo madzimai mumapato akasiyana siyana vanenge vanga vakugunun'unawo kuti varume vanenge vanga vakuda kupindirapindirawo imo munyaya yekuti ndanani vanopinda mudare reparamendi kana kuti resenate zvii zvamakaonawo
ini ndinofunga kuti pane kakusanzwisisa kakaita ivo madzimai zvese nevarume vacho kuti kunzi madzimai ari kunopinda muparliament newomen's quota hazvireve kuti uri kunopinda mudare reparliament uchinzi wakamirira madzimai asi uri mp wechidzimai ari kunotarisana nekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevarume
muzvare mugadza pabumbiro remutemo irori riripo nyaya yeproportional representation iyi ichasvika riini ichiitwa
constitution inotaura kwemakore gumi ari kuteera tinenge tine masitsi iwayo akachengetedzwa